pamborina confusion jonga nyaya ifachena se musana wembudzi hapana zvamungamboita apa zvonzi pane zvakavigwa kana kuita sei bumbiro remutemo rembc rinotsanangura kuti panoshayika mutungamiriri kana kuti paanotinda siya basa pane chinofanira kuitika mupevedzere ndiye anopinda oekta ino pabumbiro redu remutemo mukanotarisa mubumbiro redu remutemo ratakagadzirisa tine madeputy president matatu hachisi chokwadi cheuri kunoona nzi elected ndiratidzei close one zaye inotaura kuti elected chinotaurwa pa9.21 sekutaura kwandaita muchirungu ndechekuti kuna deputy president anofanira kuekta kana president asipo zvino tine matatu kana tine matatu even president chaivo havatorina simba sebevanga varipo rokuti anofanira kuekta ndiani pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoekta ndiani inational council national council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuekta saka mukatarisa panyaya yebumbiro remutemo ndozvatakaita kuti zvataa kuenda kuno dambudziko ratiwira izvi toita sei nokuti nyaya yanga iri payanga sembori yamaikupe yanga iri pakati pangu navamudzuri maikupe ndikutoshambidzika kuti vazouya nhasi vakutaurawo kuti ndiri kuektawo aiwa kati akuita chidhanga chidhanga kana kuti kutungana kwembudzi isati ndi kupinda imomo takaenda kudare tikati ndo nyaya iri pano tichiudzai kutoita sei tikaudzwa zvakanakanaka nokuti article 18 yeconstitution yembc inotsanangura national council ndo ine simba rokuti panenge paneseka neseka zvinhu zvakawanda inoteketiza zvinhu kuti zvifambe nemazvo ndozvaikaita kati pachinguva chidiki vachamisa chimbofanaibata nokuti simaonere ndo kuti madokta kupi vakambobatawo kanenge kaviri vamudziri vakambobatawo kanenge kamwe chete inini chimbobatawo ike zvino takatarisana nenyaya yekuti tigadzirire nyaya dzesarudzo nekunge dzakatikoshera asiwo tichitarisa kuti tichiita zvimwe zvinoita kuti tigadzirise kuvana substantive president anofanira kuzongopinda pachinzvimbo chekuekta kunzimbakato hakusizirira kureva kuti ndiwo rusanofambisa uchitsigira nokuseya zvakabva kumaprovinci edu zvakabva kuvatsigiri vedu youth assembly women's assembly zvakabva kuvamiriri veparamende vanogara mukanzuro zvikabva zviri resolution yanga iri kuexecutive zvose izvi ndo zvatakatevedzera zviri mubumbiro remutemo hatidi kunyebera nyika toti pane bumbiro remutemo rachorwa tinofamba nemutemo tinofamba nemurawo ndomurawo zvaunotaura ndozvatichaita kana tichinge tapedza izvi kuti acting aripo semaitiro andiri kuita ndichatoona kuti mangwana chaivo chaivo nebasa rande ndichiita paavesai ndopanoperera nyaya dzose nokuti ndopahedquarters yepati kana pano anenge achiti ane chitemo kana kuti ane gunun'uno anouya nayo paavhe togadzirisana pane kuti tichinge tichiti takuda kuuya kuzotaura pastudio 7 toita kunge vanhu vasina maturo mukuru wedu achakazorora achangozorora toita kunge tiri kumusvora kuti tida tamboyatsochema taakupinda munyaya yebokoto risina kana nebasa rese ini handidi kupinda ikoko neurongwa tiri kugadzira musangano mangwana ndiri kutokoka vanhu vese vanofanira kunge vachiita basa remusangano kuti ringe richiitwa nevanokodzera vanenge varamba vanenge vachiramba zvati vari kutsura mutemo kana nyaya yanetsesesa inodzokera kudare remusangano rinogadzirisa zvinhu nokuti zvinhu zvose tikanyaurangani musangano ndobasa ravo kuti vanhu kana tatadza kuzvisiyana hatiendi pamatv hatiendi panhepfenyuro kuti zvatiri kuita izvi totanga kutaurira naipapo tiudzana makobvu nematete tofugura hapwa vanhu voona kuti muhapwa medu munei musi wasekuru haungofunhurwifunhurwi nokuti ukafunhurwa unozobudisa nezvimwe zvinonyadzisa saka isi toziziva kuti zviri mumba takafugidza dzimba matenga ngatigadzirisanei mudzimba dzedu munoona vanhu kufamba vakasimba vamwe vachinyemwerera hazvinoti mudzimba munhu zviwa rinopisa mune zvinenge zvakasiyana siyana asi zvinotongerwa mudzimba